Atiteereri mashoko anobva kunyika dzokunze kunzi the best way yekuti mupudze hurumende yeZANU-PF nekukanganisa magariro akanaka nerunyararo rwemunyika yeZimbabwe. Indai munokumbira kuti toda kuita transitional authority. Chii chinonzi transitional authority ichocho? Hatigadzire hurumende yezvigamba, hatigadzire hurumende yekuita sekunge zvipenga zvipenga. Ndokusaka tichienda kusarudzo. Kana taenda kusarudzo, vana vemuZimbabwe vanozvitsvakira mutungamiri wavanoda nomufaro murunyararo. Kana ahwina opinda muhofisi otonga nekutungamira, isu tose tichitevera. Tozomirira zvepanosvika imwe nguva yesarudzo kuti vaya vanga vachifunga kuti kuda vano umwe vanofungira vouya naye vomutsveta muringi, isu tove takangomira kumashure kwavamunangagwa tichiti bhora mberi.